Gweta revasungwa ava vakudzai choga vasvitsa mudare chikumbiro chekuti vasere ava vapiwe mukana wekutongwa vachibva kumba kwavo vasina kubhadhariswa mari yechibatiso sezvo vari vadzidzi vasiri pamabasa. Mutongi wedare vaFelix Mawadze vabvuma chikumbiro chavachoga chekuti vadzidzi ava ava vanoti mutevedzeri wasachigaro weZimbabwe National Students Union Muzvari Faustina Madava navaLaino Shayahama vakasungwa nezuro, Muzvari Shamiso Hwide, Muzvari Nicola Makasu, Muzvari Melody Madalameta, vaIgnatius Nochombo, vaNomen Makamanzi navaBrian Mushakwe avo vasungwa nhasi vadzoke kudare musi wa14 Chikunguru gore rino. Asi vamawadza vaudza vasere ava kuti vasawanikwe panenge pachiitwa zvemhirizhonga vasazviringidze kuferefetwa kwenyaya yavo pamwe nekugara pachikoro kusvika pavachadzoka kudare. Magwaro ari pamberi pedare anoti nezuro vasere ava vakaratidzira munzvimbo yekudzidzira yetheatre lecture vaine zvinyorwa zvaikurudzira kuti nhengo dzeMDC Alliance dziri muusungwa muHarare dzinoti Muzvari Johana Mamombe, Muzvari Cecilia Chimbiri naMuzvari Netsai Marowa dziburitswe muusungwa. Zvimwe zvinyorwa zvainge zvakanzi Free Netsai, Johana Mamombe, Cecilia, Power People pamwe nechakanzi No to Police Brutality. Magwaro aya anotiwo vasere ava vakazvitora mifananidzo vaine zvinyorwa izvi vakatumira padande mutande reFacebook vachiziva kuti kuita izvi zvaikonzera kuti vamwe vana vechikoro vade kuratidzira. Vachoga vati vafara nekuburitswa muusungwa kwevasere ava vachiti zvichaita kuti vatange kunyora bvunzo dzavo nemuvhuro pamwe chete nevamwe. Vachoga vati havana kusununguka kutaura nezveudzamu hwenyaya iyi sezvo yave pamberi pematare.
Tapinda mudare nemastudents ekuuniversity of Chinoi vanga vachinzi vakaratidzira mulecture vachibudisa vari kunzi vakanga vachibudisa maposta anga akanzi Free Johana Mamombe and others nekuti No to Police Brutality. Saka vari kuchajiwa nemhosva yekunzi participating in a gathering with intent to cause to cause public violence. Handikwanisi kuti ndikomende panyaya yeudzamu hwenyaya nekuti yava pamberi pematare, asi vanzi vanodzoka kudare musi wa14 July.
Muzvari Madava avo vakarara vari pakamba yemapurisa muchinhoi vati kusungwa kwavo kwazviringa gadziriro yavanga vachiita yekunyora bvunzo svondo rinouya. Vadzidzi ava ndivo vaita vekutanga kuratidzira kusafara kwavo nekusungwa kwenhengo dzebato reMDC Alliance nechikonzero chekuti Muzvari Mamombe vakadzidza pachikoro ichi. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.